Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 7/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe mukuru muUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. Mumwe mupurisa osungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutura mashoko ezvemamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Nation Address manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wemukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvemamiriro ekunze reUN Environment Program UNEP, amai Sonja Layton Khan, vari kushanya muZimbabwe kubva nezuro kusvika mugovera. Vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo. Amai Layton Khan vachange vachisanganawo nemumiriri webazi ravo muZimbabwe vaEdward Kellion nechikwata cheUnited Nations. Rwendo rwavo ruchatarisa mikana panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze uye kusvibiswa kwemweya wekufema. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yebudiriro vaNikros Kanjengo kuti tinzwe maonero avo.
UNEP rinova sangano riri pasi peUnited Nations iro rakawambwa muna 1972. Rine donzvo rekuchengetedza yatingati muchirungu environment yedu, uye zvekukurudzira nyika dzose dziri pasi peUN kuti dzichengetedze environment. Kunyanya panguva ino tine matambudziko anochokuita nemamiriro ekunze.
Ngatitarisei kushanya kweUNEP muZimbabwe pari zvino kudai.
Tinonzwa kufara zvikuru kuti mushandi mukuru muhofisi yeUN pasi peUNEP anoitwa muzvare Sonja Layton Khan ari kushanyira nyika yekwedu kubva musi wa 6 kusvika musi wa 11 February 2023.
Saka kushanya kwamuzvare Khan uku kunokoshera Zimbabwe nenzira dzipi?
Izvi zvinoratidza pachena kuti basa rakaitwa nemutungamiri wenyika re-engagement ne-re-engagement, kuedza kudyidzana nemapoka akasiyana-siyana, kudyidzana nenyika dzakasiyana-siyana kwavane zvibereko zvinooneka. Taunya kutenda Mwari zvikuru nemuono nenjere dzakapa purezidendi wedu. Isu seZimbabwe tiri kufarawo kuti tiri kushanyirwa neUN pamalevhu iyayo, nokuti vanenge vachiona kuti tisu tine gwara chairo rofanira kudzidzwa nyika dzakawanda.
Vakanjengomirai ndikubatei muromo ipapo mbichana. Muri kuti nyika dzekunze uko nedzimwe idzo dzine zvekudzidza zvakawanda kuZimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekunze izvi nekugutsa nyika here, kana kuti Zimbabwe ndoingatodzidzawo kune dzimwe? Pajekesei ipapa.
Mukatarisa maprograms aitwa nenyika sepfumvudza, tikuona kuti seZimbabwe tisu dzimwe dzenyika dzanyanya kutungamira munyaya dzekugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze yeclimate change. Saka chirongwa chepfumvudza unova muono mutungamiri wenyika yedu President Comrade Edi Munangagwa, muono watiri kunyatsa kuona kuti nyika dzose dzine chisvambe, nyika dzose dziri kumhanyidzana, dziri kudzingirirana kuti dzitarise kuti ko Zimbabwe iri kuzvikwanisa sei. Taiwa nedambudziko renzara makore akawanda apfuura, asi nokuda kwehurumende yedu, nokuda kwapurezidendi wedu vane njere dzakanyanya, takuona kuti nyika yedu yava food secure, uye matambudziko eclimate change akugadziriswa zviri kuonekwa nopasi rose. Nesaka tiri kuona kuti UNEP yawana zvakanaka kuti vauye muZimbabwe. Dzimwe dzinguva vangatore manotsi akanaka, anda dzimwe nyika dzose dzigoteerawo zvakanaka zviitwa nenyika yedu.
Nyanzvi yebudiriro vaNikros Kanjengo vachitaura parunhare vari kuHarare nestudio 7. Tabata Onyanji, yezve kuchengetedzwa kwenharaunda, vari mukuru wekambani ye Southern Incineration Services, vaTerence Mate, kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya dzeenvironment inyaya dzakakosha chaizvo. Tine mufaro kuti kune vakuru vekuUnited Nations vari kutishanyira kuzobata nyaya iyoyo yeenvironment. Isu tinowanzoshanda nemarara ekuzvibhaga anofanira kunge achipiswa zvakanaka, achibata zvakanaka, asingapindi munzvimbo dzine vanhu nekuti marara ezvipatara anenge aine zvirwere. Kana veUnited Nations vakuuyawo kuzobatawo mabasa akadaro, zvinobva zvatipawo mufaro, nekuti zvinotireva kuti tawanawo munhu anoshandawo nesu pakudzidzisa vanhu nyaya dzekubata nekutakura marara, uyezve kuti vange vachitisapota mumaprogiramu ekufambisa mashoko ekuti marara anofanira kubatwa nekutakura zvakadii.
Imi pamunoshanda, zvinonzi munopisa, zvinozonzi zvinoita hutsi humwe hunozonzi hwa kukuvadza denga, nyaya dzana ozone layer depletion dzinotaurwa dziya, zvinombofamba sei?
Isi kumabasa edu atinoita, kune mishina yakagadzirwa kubata marara ezvipatara. Mishina iyi pachirungu vanomati mine clearing. Mishina iyi yakagadzirwa kuti zvinge zvichibatsira nyaya iyoyo yamuri kutaura, kuti marara akangopiswawo pachena anobva agadzira utsi, utsi hunobva kuwadzawo ozone layer. Asi mishina iyi inogadzirwa kuitira kuti pasabuda utsi hwakawanda, uyezve pakupisa marara iwawa tisaita nenzira inokuwadza ozone layer.
Vangadaro vasinganzwisisi nyaya dzeenvironment dzatiri kutaura nezvadzo idzi, kosha kwadzo nezvinoda kuitwa, mungavapawo kurudziro yekuti kudii?
Kurudziro yatinovapa ndeyekuti nguva iya yekuti taingofamba tichingorasa marara pese pese, nguva iyo yakapfuura. Izvezvi tinofanira kunge tichishanda pamwe chete tichiona kuti marara harasiri pese pese. Kuti kurasa kunoitwa marara pese pese kunobva kwaita kuti nzvimbo yedu yatinogara inenge ichisina kuchina, uyezve isingachatarigiki zvakanaka. Nzira dzekubata marara zvakanaka dzavepo muno muZimbabwe, uyezve ngatiitei tichibatsirana kuti tichengetedzewo nharaunda dzedu.
Nyanzvi yezvekuchengetedzwa kwenharaunda, vari mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services, vaTerence Mate, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe mupurisa anonzi akasungwa achitengesa zvinodhaka muHarare, apo mapurisa ati ari kuenderera mberi nekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Bepanhau reHerald rinoti mupurisa uyu akasungirwa kuSunningdale. Studio 7 yabata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vari mumusangano. Mapurisa ari kumisa vatyairi pamaroadblock achisunga vari kutengesa zvinodhaka. Munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti vari kutengesa, kuputa nekutakura zvinodhakwa izvi vari kupara mhaka. Vati hurumende yakagadzirira kubatsira vanoda kusiya zvinodhaka izvi. Mumwe akamboda kutanga chirongwa chekukurudzira kusungwa kwevanotengesa zvinodhaka mumiririri wekuwadzana mudare reparamende vaSharlton Wende, vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaWende vanoti vakachisidzirwa nerufu pavakaedza kuti mapurisa asunge vari kutengesa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takasangana kuchikidzirwa kwakanyanya. Inini chaiye mumainbox mangu mange muchitumidzwa mameseji ekuda kuurayiwa nechi. Mapurisawo acho ataifanira kukooperate nawo haana. But chaakutifadza ndechekuti kukuwadzana kwacho kwakazochinjwa kwaana commanding officer Mnowani ari neshungu dzekupedza dambudziko iri.
Saka zvii zvamakuita kuedza kupedza dambudziko iri?
Izvezvi nemusi wemugovera tiri kutoita musangano pakuwadzana hoo nevabereki vese vemukuwadzana kuti titaure nyaya iyi yemadrugs, toronga pamwe chete kuti tinoipedza sei dambudziko iri. Tiine mapurisa, tiine manesi epachipatara, tiine vana vechikoro, tiine maheadmaster, tiri pamwe chete semusha wekuwadzana, toona kuti tingabatsirike sei kuti tipedze dambudziko iri. So ndinovimba kuti nguva ino nechirongwa chitsva chatava nacho ichi tichange tiine marizausi, nekuti zvatiri kuda kuita, tiroda kunovharisa musha wese unotengeswa madrugs nezvinhu zvinodhaka.
zviri nyore here kuziya vari kutengesa zvinodhaka vacho?
Kana vanhu vari mucommunity zvizvo zvakaita semukuwadzana, vanhu vanotoziva vanhu vanotengesa zvinodhaka kuvana nedzimba dzavo nepavanogara. Saka isu tiri kuti semusha wokuwadzana hatichada kuti musha wedu unge uine vanhu vanotengesera vana zvinodhaka. Tichinge taita musangano wedu, tichipedza musangano wedu tichazoita hurongwa zvakare takabatana nemapurisa nevagari vese, tichivhizitira dzimba dzese dzatinoziva kuti ndo dzinotengeswa zvinodhaka dzichivharwa.
Zvose izvi zviri kuitwa musi wemugovera?
Izvi hazvisi kuzoitwa kamwe chete, ichange iri program inoitwa nguva nenguva, so that kana tikavavharisa vakavhura futi vanodzoka community iripo zvakare ichivavharisa zvakare.
Mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutura hwaro hwavo hwemamiriro akaita zvinhu munyika mavo, kana kuti State of the Nation Address, nhasi manheru kudare reparamende reCapitol Building. Vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvimwe zvezvinhu zvavari kugona pasi peutongi hwavo, zvinosanganisira uwandu hwemabasa nerubatsiro huru kupiwa nenyika yavo kuUkraine muhondo yekuRussia pari zvino. Panopedza vaBiden kutaura amai Sarah Huckabee Sanders, vanova gavhuna mudiki pane mamwe ose, vachapawo pfungwa dzavo vakamirira bato ravo remaRepublicans. Amai Sanders ndigavhuna kuArkansas. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi, musvinafundo Elliot Masocha.
VaBiden vachataura mamwe matambudziko omuAmerica anobata pasi rose, akaita sehondo iri kuitika kuUkraine yaakukwanisa gore mwedzi uno ichienderera mberi ichivhiringa zvinhu zvakawanda chaizvo zvakaita samafambiro ezvinhu zvinenge zvichienda kunyika dzakaita sana Zimbabwe, vana Fertilizer, vana Gorosi nokukwidza zvinhu zvapasi rose. Vachange zvekare vachitaura rimwe dambudziko romuAmerica revanhu vokunze vari kuzama kuuya uno vachibva kunana South America uko kuedza kuzotsvaga mafuro manyoro nenzira yavari kufunga kuti dambudziko iroro ringapedzwa sei. Pamwe chete vanotarisirwa kutaura pamusoro pokukwira kwezvinhu pamwe nokuwanda kwakaita mabasa muAmerica nebasa guru ravari kuita. Vachanyanya kusimbirira chaizvo pakutanga kutaura zvinhu zvavakaita ivo muutongi hwavo kubva pavapinda, zviri kuita kuti America inge iri nyika iri pamusoro pedzimwe, ingava nyaya yokumabasa kana kuti nyaya yezvematongerwo enyika pasina vanhu vanorwidzana, pamwe chete nomutemo wemari zhinji wakapasiwa gore rapera wokunge vachigadzurudza angava marodzi, mabhiriji, maairport nezvamaindaneti zvose izvi.
Tingaonawo vachitaura pamusoro pezvehondo pakati peUkraine neRussia here nerubatsiro rwavari kupa nyika yeUkraine?
Vachange vachizvitaura zvekare norubatsiro rwavari kuzama siku nesikati kupa nyika yeUkraine kuti hondo ipere kana vachinge vakunda Russia, pasi rose rive noufumi hunenge hwakavandudzwa kuchinakira vanhu vese. Vachataura zvekare kuti ramangwana ravo zvataa kunoenda kumaelection uko gore rinouya, vachange vachinanga nematambudziko api omuAmerica kuzama kuagadzirisa. Pamwe chete vachazama kudembetera maRepublican anowanza apikisa pati yavo yamadhemokrati pane zvose zvingada kuitwa kuti aiwa ngatishande tose pane zvose zvatinoda kuita semari yavanenge vachida kushandisa muutongi hwavo inofanira kunge yavhoterwa kuCongress nokuSenate uko kunosiita makakatanwa. Saka ndizvo zvimwe zvavachazama kukumbira maRepublican kuti aiwa ngatishande tose muvhotere mitemo yemari iyi ingava inodiwa kufambisa zvavanhu vanouya kuAmerica zveimmigration, kugadzirisa ufumi pamwe chete nokubetsera Ukraine kuti inge ichikunda Russia pasi rese ringe richinaka zvinhu zvichinatsofamba.
Munoona vachitambirwa sei naivo maRepublican? Tinoona kuti pari zvino pane kutatsurana kwakati wandei, tichitarisa zvakare kuti pachange paine sarudzo munguva inotevera.
MaRepublican acharamba akatsika madziro nokuti nguva yataakuenda iyi yokuzondovhota maelection egore rinouya iyo vanenge vachidawo kuratidza divi ravo, vanenge vachidawo kunge vachishatisa zvavaBiden nepati yavo, pamwe chete nokutendeka zvakakonekwa navaBiden sezvatiri kutohwaisa pabharuni rokuChina rakazofurwa rasvika munyanza maRepublican achiti aiwa zvimogozofura radarika maAmerica zvichabetserei. Saka maRepublican achange achizama kuzvichenesa pamwe chete nokuzvisumudzira mudenga kuti aiwa isu tisu tingatonga nyika ino. Saka maRepublican haasi kuzonyanya kuzvitambira zvachose. Ndo dzatingati isu ndo politics vachizamawo kuongorora matongero avaBiden namaDemocrats kuti aiwa apa pakamira so isu tinozopaita zvakati.
Pane here muchiona mabasa anga ari kubatwa navaBiden zvamungati zvakanaka zvavanofanira kupembedza pavachaita State of the Union address?
Zviripo zvakanatsokunaka zvavachanyanya kupembedza chaizvo, kunyanya nyaya yekuwanda kwamabasa omuAmerica anenge atowanda kudarika vanhu vari kutsvaga mabasa acho, zvichibva zvichinge zvichizovandudzoka ufumi hwaAmerica. Vachataura zvekare vachizvirova dundundu pamusoro perubetsero rwavari kupa kunyika yeUkraine, nokuti kubetsera Ukraine kwavari kuita kuti vaTrump nepati yavo vaizviramba izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Ngatimbotarisa zviri mune mamwe mapepanhau anhasi. Bepanhau repadandemutande reZim Live rine nyaya yekuti terevhizheni ichangoparurwa yekiona haichisiri kuonekwa nevanhu kwangopera mazuva matatu nekuda kwematambudziko anonzi akonzerwa netambo dzeNet1. Kambani yekiona inonzi ine kambani yemauto mukati inonzi Rusununguko Media Private Media. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mumiriri wegokwe nembudzi yavaJustice Meyer wadyajena nevatungamiri vekambani yeCotco vange vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vanzi nedare vambosunungurwa sezvo muchuchusi wehurumende nemapurisa vari kutora nguva yakareba kuuya kudare neumbowo huri hwekuvaroverera nemhosva. MuChronicle mune nyaya yekuti vamwe vagari vemumusha wemacaceni munzvimbo yeInyati kuBhubhi mudunhu reMatabeleland North vakasara vasina misha mushure mekunge yaparadzwa nemvura nemhepo yaivhuvhuta zvakasimba. Mukupeta zviri mumapepanhau, bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti gurukota rezvemabhizimisi madiki neachiri kusimukira amai Sitembiso Nyoni vanoti madzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika ari kutatarika kuwana zvigaro zvepamusoro zvichienzaniswa nevanhurume. Izvi vati ndizvo zviri kupa kuti madzimai atadze kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana mudare reparamende. Vakataura mashoko aya kune nhengo dzeparamende dzechidzimai dziri kushanya munyika kubva kuMalawi. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here kwese kwese kwamuri vateereri nevashamarari vedu kuma Gibbs. Nyaya muri kutaura iyo nemadrugs, inini kufunga kwangu inini madrugs aya ndezanpf ndo iri kugadzira madrugs, nekuti ava vafana vari kuponda vanhu ava havagoni kungoponda vanhu bedzi vasina kungotanga vasevenzesa madrugs kusati vambotanga vadhakwa. Saka I blame ZANPF zvakanyanyanya panyaya yemadrugs apa. Iyo ana mukoma avava masoja edai anotopiwawo kuti vave nemorari yokupaza vanhu, anotopiwawo kani. Haa, nyika yakaondongwa nezanpf kani. Madrugs zvese ndokune vamwe vari kutobuda nawo vachitonotengesa kunze kwenyika uku kuvakuru vakuru vehurumende uku. saka kungozvigadzirisa vanhu ngavango vavhotera out ngaapinda ake mukomana
mangwanani mangwanani studio 7 nokuti panhau dzinonakidza chose munogona mose pachirongwa chekumusha ndanganati mochiti dzindere kwatinobva mochiti dzindere kwatinobva pachirongwa chemadzimai mochitiwo rumbariro rumbariro
makadipa studio 7 apo pachirongwa chamuya tinoda kuita nesaturday nesunday ndanga tichida kuti musi wenyaya vachaita pamusi wesaturday inzi nhomba renekedzo yenhau dzokupera kwevhiki chamuchaita nemusi wesvondo chamadzimai ndaida kuti chinzi huku dzepasi chigare namadzimai pachimwa kambo kamusha kabvu Leonard Dembo paalbhamu yainonzi amai nevana vavo nokuti tinenge ichitaura manzi wokuti amai vanondenderedzana navana vavo mai nevana vavo vanenge vachindendenderedzana vachifamba navo kunoti havasii chereka vabenzi chiringa vachi havasarudzi chereka nemusoro mukuru chavakava nenharo zvingafananidzwa chiro kuti ungava mukuru kana panzvimbo kana mutungamiri kuna kuti anenge asingasarudzi kuti uyu ndoupi uyu mukobvu kana mutete uyu ganda jina kana ganda dema vanotenderedza vachifamba nadzo vachienzanisa runova rudo runotarisirwa serunokudo runopuwa naamai kuvana vavo kana kuvasikuru vavo yese ndatenda zvangu ndini munemo munoda wafa mumasvingo pachivapo what 18 ndatenda zvangu ndiripo semumufaro mukuru kustudio 7 kuvashandi vese
panyaya yezvinhu zvinodhaka kureva kuti vakuru vemapurisa vanofanirwa kuti vatopfira kuchikurupi nekuti ndivo vanotungamira urongwa uyu unotonzwa vanoputa nevanoota zvedombo vachitaura kuti handei tinozviitira kwashefu nenge kuye hatinetsi kwekuya tisungwe tinenge takasungunukwa uye shefu yava zvitotaura kuti pano vakomana uyai kuita sevanotsigira urongwa uyu kutsigira kwekuti bhizinesi ravo raakuwandirwa nevanhu mabhesi nemagoshto aakuwanda saka vanenge vakuona kuti vanhu vava vakutitorera bhizinesi ndevapi ndo vanhu vanosungwa kosara ivo vakuru vemapurisa vari vashoma shoma vachingotengesa madrugs aya chavasiri kuda apa vanhu vari kunzi ngavasungwa vanhuwo zvavo vaakuda kupinda kuita udrug dealer asi kuti ivo mapurisa ndivo vane yese ivavo ndo vanofanirwa kusungwa
makadii pano pastudio 7 vateereri vashamarari vose pano pastudio 7 ndiri kunoka hangu kusouth africa kumosa bay chichemo changu chandinacho inini ndecheisu mazimbabweans handitarisire kuti panguva ino taapedyo nemaelections kudai tive tiri vanhu vachiri kutaura kuti maticha azodai haasi kuwana zvakati manesi haasi kudai manesi haasi kuwana zvakati marodhi akafa zvazodii ZANU-PF iri kuita zvakati kubva rini ZANU-PF aimbofa yateerera izvi zvakagara zvataurwa kare kubva gore rekutanga iro tichingoti ZANU yaita zvakati ZANU haisi kuita zvakati havateerere vanhu ZANU-PF ino inguva yekuti tichinge tichitofunga tichitoudzana ipo pano pastudio 7 tichitoudzana kuti todii vanhu taregista here vangani vanhu varegista mayouth azodii ndonyaza kuti fanange tichitotaura idzodzodzo
tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzenyu imi vateereri rambai muchititumira kuno tichidzitepfenyura pano panepfenyuro yenyu yestudio 7 muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica nhasi tiri kucherechedza nhoroondo yevanhu iri kutariswa muno muamerica vechitema muchirongwa chemwedzi wese muna kukadzi muno kana kuti black history month icho chinoitwa gore rega rega pachirangarirwa mabasa nezvinosangana nevatema muamerica kubva panegro history week iyo yaiitwa kare kubva gore ra1976 wokusvika pari nhasi kukadzi wega wega america yave kubatana nedzimwe nyika dzakaita secanada neunited kingdom kucherechedza nhoroondo yevatema iyi mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro nechizvarwa chezimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano repumulani minnesota african women against violence riri kuminnesota muno muamerica
Tichata Black History Month inorondo inopemberera kuhuvepo wevachema vari muAmerica vachirangarirawo mauyiro nemaunzirwo avakaitwa munyika iyi yatinoti United States of America. Vanotarisa kunyanya panhau dzezvatinoti maaccomplishments akaitwa nevatema vakaunzwa kuAmerica nenzira transatlantic slavery. Ini kwandiri ndikafunga mwedzi uyu neupembereri unenge uchiitika vanhu vakadzvanyirirwa for over 400 years vave kuti aiwaka makambotitadzisa isu kuti titaure nhoroondo yedu. Saka iko zvino paiyo Black History Month topedza mwedzi wese tiri kucherechedza hama dzedu dzakabudirira dzakaita zvinhu zvakasiyana siyana asi dzisina kuda kuwana mukana wokuti dzipembedzwe. Ndomarangariro andinoita Black History Month.
Munoona here sekuti nguva yakwana yekuti kurambe kuchipembererwa kuchikurukurwa nezvehistory ine nhoroondo dzemazuva eunhapwa neinei zvakaitika kare kare izvo
chaizvo mukutaura nemukwanisiri kudai izvozvi ndichangobva kushanyira Ireland rinonzi Kintakunt kunovako kwakatanga kutengeserwa vamwe vahama dzedu vakazova ivo vakunzi maAfrican Americans. Nhoroondo iyi ukasachenjera unogona kufunga kuti iwe semunhu mutema atinoti Africans in the diaspora hauna chekuita nenhoroondo yemaAfrican Americans. Asi regaenditi zvinhu zvakabatana izvi nokuti history yetransatlantic slavery ibranch yeatinoti colonization isusu zvatakaitwa zvekuitwa upambe zvokupambirwa pfumi yedu nevachena zvakangofananawo nezvakaitwa paslavery. Zvinotiunza panzvimbo imwe chete tichiona kuti iko zvinoti pane maAfricans ari kuimigreta kuenda kuAmerica nenhau yemaomero akaita zvinhu kumusha. Zvinhu zvinooma sei kumusha zvakatiomera kunyika dzekwedu nekuti pane iyoyo nhoroondo yecolonization. Colonization neslavery zvakango zvinofamba munzira imwe chete. Saka zvinhu zvakabatana izvozvo tinofanirwa kutaura nenyaya iyi nekuti ichiri nyaya inokanganisa magariro emunhu wechitema nyangwe kwaari muAfrican American muAfrican ari kuAfrica kana muAfrican akabva kunyika dzinenge maCaribbean maJamaican. History iyo yecolonization yeslavery ndiyo inoita kuti tinge tichiona mambudziko atukuwa. Saka tikasadzidzisa vana vedu chokwadi chenhoroondo iyoyi havazozivi kuti sei zvimwe zvinhu zviri kuitwa kwavari zviri kuitika. Zvinhu zvinenge kuuraya kuona mukoma George Floyd, kusakwanisa kwekuwana vanhu vatema lines of credit dzakafanira, zvinhu zvinenge redlining, kusagona kutengwa kwedzimba dzakanakawo mazip code akanaka kuona vanhu vatema. Vamwe vedu vakabva kunyika dzainana Zimbabwe, nyika dzekuAfrica, havanzwisisi history iyoyi. Indofunga kutana uine vana vako vavo kuzvarira kudiaspora ngavadzidze history.
Saka kune vatsva vechidiki vari kuzvarwa mukore uno vaakukura wavo, zvingaitwe ndezvipi kuti vabate nhau idzi vachidzinzwisisawo?
Ndinoda kukurudzira vabereki kuti kana paine kusununguka kuchaitika munguva yedu nenguva yevana vedu, ichauya nekuvadzidzisa chokwadi chenhoroondo yematangirwo akaitwa nyika dzinenge America, even nyika dzedu nenge Zimbabwe. Vana vakadzidziswa history isina chokwadi. Mukatarisa mabhuku edu ehistory, vanhu vakamanyora vari kutaura nhau yavo, havana kunyora vachitaura nhau yedu kuti chizvakanyasei. Saka tinoita kuti the re-education of the black child, rakukurudzira vabereki vange vari kurava makarikulamu kuti vana vari kumbodzidziswei muzvikoro. Chechipiri ndinokurudzira vabereki kuti ngavakwanisa kunge vari kuona mamentors evana. Ini ndakaitirwa zvakanaka ndikaona mentor wangu anga ari mucivil rights movement, akandidzidzisa, akandibatsira kuunderstanda culture yangu, akandibatsira kuunderstanda maconnection ari pakati pangu nemaAfrican American. Saka ndaakukwanisa kunge ndishanda navo, ndaakukwanisa kunge ndichivanzwisisa kubva kwavari kubva. Ndosaka ndichishanyira nyika dzinenge Gambia, Ghana, kuda kunzwisisa nhoroondo yavo kuti kana ndaakuita basa rangu navo muAmerica ndinonyatsovanzwisisa as a whole community. Izvi ndo zvandokurudzira vabereki pamberi nekudzidzisa vana history yechokwadi.
Chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuBanjul kuGambia. Tinotarisazve zvanga zviri mumisoro yenhau dzanhasi tichipendera mukuru weUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. Mumwe mupurisa wosungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokuonekai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.